izvi zvinoitwa gore negore pete patinosangana sebato kuti munofanira kuita kuti vote of confidence yekuti utungamiri huripo hwese muri kubhirivha kuti huri kuita nemazvo nekudaro mese muri kumashure kwavo muri kuvatenda nekuvatambira nekuvimba kuti vari kuziva zvavari kuita ende vari kuziva kwatiri kuenda tiri kutenda nenzira yavatitorera ndo zvinoitwa every conference it's a standard procedure nekuti munofanira kuita vote of confidence nekuratidza confidence neleadership iripo
vamaguu munoona senyaya
Kana zviri semataurira avari kuita yekuti i-vote of confidence mumutungamiri wavo handioni paine chakaipa asi vazhinji tinofunga kuti inhau yekuti pane makakatano aripo pakati pavamunangagwa navachivenga saka chirwere chiya chinonzi chefactionalism ndo chiri kutanga kuputika iko zvino izvi ndosaka vanhu vaakutanga kutotaura nenyaya yemuna 2023 nechikonzero chekuti pane kubvutidzana masimba kunekwanisa kunga kuri kuitika in the presidium saka ndo zvandofunga kuti wai vanhu vari kutaura nyaya ya 2023 isu tichingobuda mune imwe sarudzo
vamuponda ichokwadi here kuti musangano munogona kunge mapindwa napongwe zvakare
aiwa ipapo I think ndiyo yatingati wishful thinking nesing images nekuti zvinoitika ndezvekuti panoitwa conference gore negore nepanoitwa congress utungamiri huripo unopiwa vote of confidence leadership yese kubvira pana president kumavp yavo nechi saka confidence iyo inoratidzwa nevote of confidence yatinoti every election inenge ichiteera mutemo neconstitution yezanup f inotaura kuti atoripo ndiye anotonomirira musangano it the next election saka chiripo hapana kana anything untoward about zvaitika kungoti vakawanda vari kunze vanenge vachida kuona zvokufungidzira nekutsvagiridza tumakuhwa tarike mahungahunga kutsvaga nyaya dzisipo izvozvo ndo zvinotoitika mukatarisa even before tarisa ihistory yacho yezanup f any conference neconference inoitika panotiitwa vote of confidence in the leadership iripo hazvinei nefactionalism whatsoever even vari kutaurwa vacho vese vatotaura same slogan everyone ari muzanup f vatotaura same slogan hapana ari kutaura slogan yake pasaidi saka zvefactionalism vakutaura
zvatingmungatitsanangurira here kuti is this an elective congress kana kuti is just an annual conference
this is an annual conference just to fulfill our constitutional requirement it's not an elective congress
nekuti sekuziva kwangu elective congress ndiyo inotaura pamusoro pemacandidates achanomirira party in the next election annual conference is just internal handizive iri conference yekuti vanhu vanotanga kutaura nenyaya yekuti nhingi ndiye achatimiririra muna 2023 sekuzivawo kwangu
izvozvo zvakanga zvirimo muconstitution ndo zvitoripo mukapangu pari pamusoro kunyatsoverenga pamusoro kunzwisisa kuti zvinofamba sei asi mutemo wacho ndo zvaunototaura kuti isu patinosangana panofanira kuitwa vote of confidence every time where the leadership meets ndo kunobva maslogan ndo kunobva vision kuti tiri kutenda i remember vision yedu yeparty nemanifesto iri kutaura kuti zimbabwe as a medium income upper country by 2030 and everything that happened between now and then inenge chibuilda towards that vision therefore we are showing kuti we are confident in leadership towards that vision ndo zvinoitika pa every conference when you vote a vision that has been set saka zvimwe zvaakuitika kungoti maanalysts haazoshaya zvekutaura
vamaguu hanzi vari kuzviitira kuti vane muono wekuti nyika inge yasimukira muna 2030
vote of confidence ndeyekuti tiri kubvumirana neutungamiri huripo as things stand now but vote of confidence hainei neelection ya 2023 election ya 2023 macandidates achadiscusswa paelective congress iko zvino izvi it's undemocratic kumbunyikidza the party kuti pave nevanhu vanotanga kutaura about a candidate ipo nyaya yacho isati yaenda paagenda yeparty because paagenda yekuesigodini they are not going to discuss election year 2023 it's not on the agenda agenda iripo iko zvino izvi ndeyekugadzirisa kushayikwa kwefuel munyika ndeyekugadzirisa kukwira kwezvinhu kuri kuita munyika kuti ZANU-PF as a ruling party vari kugadzirisa sei dambudziko iroro pane kutanga kudzingirirana neelection ya 2023 ndo zvinoratidza kuti hapana chinozikanwa uye hapana chiri kurongwa uye vanhu havafaniri kutarisira kuti ZANU-PF iri kushaiwa hope kuti igadzirise dambudziko riri munyika. Instead, party iri mupermanent election mode. Nyaya onde power chete, it's only about power. It's not about the people of Zimbabwe.
Vamponde.
Aiwa, ipa bai pingwa mkua, nengu wa shuruku wena za tukutora. Tatangira isutuwa kutipane vision, iribu ya kesa nukutunga miri. Saka tisa taishika iko kutinofana kura mba tisimbisa kutitine confidence, tukutenda mu vision iyo yu. Nye utunga miri uvo, usati sita ku vision iyo yu, watunga miri, usati sita iko ku. Nyaye ufumi ya tuta uruwa yu, ndiyo cha echa iyo, ya kuti i-conference ya taka nangana na yu. Iri towards addressing ki, nyaya zakatea sa ninyika te ufumi, zisina umira zakatinaka.